manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvitatu 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanorest marara vanokwira kudare vachipikisa kudomwa kwavamonzora semunhu achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi mutauriri wavamonzora Valoid Damba vanoti havabvunduki zvaitwa navamarara vachiti idzi ishungu dzemunhu akakundwa musarudzo navamonzora. Sangano reproject 263 rinoenda kudare High Court kuti dare iri rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuri pagwaro revavhoti repadande mutande. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi enhabvu kuWorld Cup kuKata. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengwe yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanorest marara vakakwira kudare repamusoro reHigh Court nezuro vachida kuti dare iri rinzwe nekukasika nyaya yekudomwa kwemutungamiri webato iri vamonzora kuti vazove iwo vanomirira bato musarudzo. Vamarara vanoti vari kupikisa kudomwa kwavamonzora kwavanoti kwakaitwa zvisipasingateurwi bumbiro remutemo yebato reMDC vachitiwo zvakare pakave nekutyisidzirwa kwevanhu. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamarara kuti tinzwe zvizhinji.
Ndakafaila an agent chamber application mudare reHigh Court ndichipokana nekusarudzwa kwavamonzora neNational Council yedu yeMDC.
Zvii zvamakatura kudare vamarara?
Takaisa humbowo hunotaridza kuti vanhu vakanga varimo muNational Council vakawanda vacho havasi vanhu nhengo dzeNational Council.
Asi musati makwira kumatare makamboedza here kuti mugadzirise nyaya iyi mubato renyu?
Vamonzora vakanditsvaga vakati sekuru muripi tigadzirise musangano. Ndakaona zvisina kumaturo nekuti kurepa hakubvumidzwe. Tinofunga kuti mutemo wedu MDC, our constitution, was violated and therefore the only recourse iripo kuenda kudare redzimhosva nekuti vakuru havasi pakuda kugadzirisa zvakakanganiswa. Vari kuda kutenderera mberi. Vakakanganisira vanhu vemusangano weMDC vane kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Asika tichitaura nevamwe vemubato renyu vari kuti vamonzora vakasarudzwa zviri pachena neNational Council.
Utungamiri unobva kuvanhu through maprovinces, simba riri kuvanhu, simba harisi muNational Council. Kana muchatondera vachamisa, vakaita chinhu chimwe chete chaitwa navamonzora. Ende magumo acho takazomaona, nyaya vachamisa yaraswa muHigh Court, nyaya vachamisa ikanoraswa zvakare muSupreme Court vaapila. Saka ndo chinhu chaitwa navamonzora, but vamonzora ndivozve vakanga vari the brains behind kwenyaya yavachamisa yakazoraswa. Ende vakatoigamuchira vakafara chaizvo kuti vahwina vanotedzera mutemo. Zvino takaona vaa kunorasa futi mutemo mumwe chete iwoyo wavakanga vambocelebrata kuti vanotedzera.
Ndeapi matanho amuri kutarisira kuti achatorwa nedare kubva pari zvino tichienda mberi?
Agent chamber application inozononzwikwa. Kana yanzwikwa dare rinobvuma kana kutambira kuti iri agent. Kana yanzi iri agent inobva yanzwikwa nechimbi chimbi. Kana yanzi haisi yaraswa kunzi haisi agent inenge yakuzoenda panormal row.
Kwadaidzirwa zvakare mumwe musangano weNational Council mangwana. Muchaenda here kana kuti?
Kwavesa usiko koko kuri kungonoitwa continuation yekuramba vachityora mutemo. Saka naizvozvo ndonyaya ndiri kupokana nayo ine nyaya yamudare. Saka kwavesa usandisi kuzoenda kuno sanitizer kana kuno atenda.
Nengwe bato re MDC inotungamirwa na Douglas Ngonzora vano rest marara vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tabato mutauriri wavamwonzora valoiti damba avanoti avasi kuvhundutswa nedano ravamarara iri sezvo vari munhu mutsva mubato re MDC uye akadyiwa navamwonzora.
Chekutanga tinoda kuti tizvisise maprocesses emovement for democratic change kuti anoitwa sei. Ati ndisandapinda imomo muvamarara munhu mutsva akatanga kupindawo neappointment nenational executive vakaita kuappointwa kana kudiwemuwa navamwonzora mugore ra2021. Ama members tena anodomwa na president kwa mtemo wa MDC. Wamarara kubiriza ni hizo zezo wa watu wa bupinda ma national council wa MDC mbini wa uwezi. Wamarara wazibu bireli mtemo wa MDC. National council izo ya kagara ini power and ini the supreme division making body in between congress. Kwa kubiriza ni hizo zezo mkatika kita article 16 ya msangani. Awana kuhiboma makipawa kwa wakenda kukoti. Iwe National Council ino gara, igoona, igotani sama processes kuti inoita, inoitila nde ipi. Kita sama cost ekunja lani, kita sama cost ekutitike process yeye. Saka wangonzora waka nominate kwa uncontested and unopposed. Nema members of the National Council. Iwe wamarara wakangawarimo, wakaramba wakagara, wakanyarara. Nekuti nepezi ngeri mwangu waona kuta wakonti kukurira.
Asika vadamba vamarara vari kuti vanhu vakadoma vamwonzora kana kudomwa kwa vamwonzora kwakanga kuine kutyisidzirwa kana yatingati intimidation.
Is not our one munhu akaruza nekuti iyo semurume mukuru kana vachikwanisa kushidzirwa nevanhu 150 vakanga varimo ko tikazoenda kunze uku kumhomho kupfuvhu kuma provincial council kunenge kuine vanhu more than 330 tichikudii pachirungu kachirwere akanonzi exercises nekuti munhu aluza arungotsvaga mhosva kunemera kushipisa zita remusangano.
Saka izvi zvinosiya papi kongresi yebato renyu yamuri kutarisira kuita mwedzi uno?
Aiwa, kongresi inoenderera mberi, hapana chinoimisa. Kongresi inoenderera mberi nekuti tiri kuziva kuti takatsika mbambo nekumira mukati mebumbiro remutemo MDC. Chamunofanira kuziva ndechekuti vamwonzora kana isusu navamwonzora haisiri kongresi yedu yekutanga kunge tichinge tichinokontesta kana tichinge tichiita preside over. Makongresi yekutanga ya 2000 yanga tiripo vamarara vanga vasipo. Kongresi yechitu ya 2006 yanga tiripo vamarara vakanga vasipo. Kongresi ya 2011 kugurowayo takanga tiripo vamarara vakanga vasipo. Ya 2014 takanga tiripo vamarara vakanga vasipo. Saka tiri kutaura nekuda kwehunyanzvi nekuziva kuti kongresi kana dzichiitwa dzinoitwa sei. Saka iyi iri kuenderera mberi.
Mutauriri wemutungamiri weMDC vaDouglas Ngonzora vaLloyd Damba vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinoongorora sarudzo reproject vote 263 nezuro rakakwira kudare repamusoro rehigh court richida kuti dare remanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iriwanise gwaro revavhoti repadande mutande kana kuti electronic voters roll. Sangano iri rinoti ZEC haisi kuda kuripa gwaro repadande mutande iri asi ichida kuti ritenge gwaro revavhoti remapepa iro rarinoti riri kudhura sezvo richifanirwa kutenga mapeji anodarika 100 ezviuru nemutengo wedhora rekuAmerica papeji. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kuti tinzwe divi ravo, asi vakamboudza zvavo Studio 7 kuti commission yavo iri mushishi kugadzirisa gwaro iri kuti riende padande mutande. Sangano iri harisi iro rega ratanga kukwirira ZEC kumatare richida kuti imanikidzwe kupa masangano nevanoda gwaro revavhoti repadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru weproject vote 263 vayangasoni Matete pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi chocho, isu seproject vote 263 takanyorera komishini inoona nezvamaelection muZimbabwe inova Zimbabwe Electoral Commission musi wa7 November, tamba tichikumbira voters roll riri paelectronic copy sezvinotaura muelectoral act yedu. Saka tavanyorera tamba kudero musi wa9 November, komishini yakareplya kana kuti basi rinovanzwa maelections rakatipindura richitiudzira kuti harikwanisi kunge richitipa voters roll riri paelectronic copy asi raikwanisa kunge richitipa riri hard copy uye tabhadhara mari inosvika 187,000 United States dollars. kuti tinge tikwanisa kupiwa mapepa ari pa hard copy ari 187,000 nekuti vari kuchaja dollar rimwe chete pabepa revotasoro nevari pa hard copy. Saka isi tagara pasi seorganization tikaona sekuti hazviso zviri pamutemo. Commission inoona nezvamaelections inenge yachura mutemo kana ikange ichitinyima gwaro iri. Saka isi tanyora tsamba kumakoti tichiendesa commission yezvemaelections kuti koti inge ichiita kuti tinge tichipiwa votasoro riri paelectronic copy. Ndotsamba yatanyora iyi.
Sei imi muri kuramba voters roll riripo riri kunze nezeki ndo ravainaro?
Isu mukoma jonga tiri kuda voters roll riri paelectronic copy nekuda kwezvikonzero zviri. Commission iri kuti kuchaja dhora rimwe chete papeji revoters roll. Saka national voters roll yedu ine mapeji 187,000. Zvazvinoreva nezvekuti izvoi kana tikapiwa riri hard copy tinoita kutoda a big factory yekuti tinge tichichengetedza voters roll iri. Secondly, kuti inge tichitakura kwa commission tinotonita kana magonyeti masere kana gumi kuti inge tichitakura voters roll iri makopi ese tine nawo kufactory kwacho. Chechitatu ndechekuti voters roll riri pahard copy rinotinoita kuti tinge tichiri analyze because chikonzi chaita kuti tinge tichida voters roll inyaya kuti tinoda kuona kuti voters roll ari kushandisa padelimitation harinawo here atinoti pachiyungu maghost voters kana mamwe anomalies. Saka mukatarisa delimitation yakutopera ende mwedzi uno wekomisi tazonge chianaunsa maprovisional boundaries. Saka tangachida kuti isusu imunguva pfupi tinge takwanisa kunge taongorora stream voters roll so that pavanobudisa maprovisional boundaries avo tinge tichifambirana nawo. Isu tinoda voters roll riri paelectronic copy nekuti ndorinenge rakatichipira. Hatikwanisi kunge tichibudisa mari inosvika 187,000 tinge tichitenga mahard copy. Saka ndozvikonzi zvaita kuti isu tinge tikukomishini ngaitike voters roll paelectronic copy. Asi takakoshesa ndechekuti tinoda kunge tichianalyza.
Mune vamwe vamakabatana navo here panyaya iyoyi?
Pari zvino hapana vatatichabatana navo mukuita nyaya iyi asi tanga tichingoshanda nemaloya edu ezimbabwe lesi vemen raiti.
Mukuru weproject Vote 263 vayangason Matete vari parunare muHarare nestudio 7. Vamwe vagari vemuHarare vari kuchema-chema nekushomeka kwavanoti kwemotokari dzekanzuru dzinotakura varwere kana kuti maambulance dzinova idzo dzine muripo uri nani zvichienzaniswa nedzemakambani akazvimirira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vataurai zviri pamoyo avo vakarwarirwa mazuva mashoma apfuura vanoti kunyange hazvo motikari dzinotakura varwere dzekanzuru yeHarare dziine muripo uri nani hadziwanikwi. Vazviri pamoyo vanoti mamwe makambani ane motikari dzinotakura varwere akazvimirira anodhura zvakanyanya.
MuHarare tapinda dambudziko rekushomeka kwemaambulensi tichitakure varwere kuzvipatara. Tinoguma taita kuhaya mota dzisiri comfortable kutakura varwere zvekuti murwere wacho unotozosvika atowedzera kurwara nekuda kwemota idzodzo. Plus dzirunga dzakutidhurira apa tine murwere wetinoda kurapisa apa dai patariswa pagadziriswa.
Vachitaura nestudio 7 mumwe mugari wemuHarare vatanatsi waDhambuza vati kodzero yeutano iri mubumbiro remutemo yenyika haigoni kuzadzikiswa kana vagari vasiri kuwana motikari dzinotakura varwere dzine muripo uri pasi sedzekanzuru yeHarare. VaDhambuza vakurudzira kanzuru kuti igadzirise dambudziko iri.
Dambudziko rekushomeka kwemaambulensi kunokonzerisa kuti vanhu vasakwanisa kuva vanoenjoya right yavo to health oro right yavo kuutano zvinova zvinofanira kugadziriswa nekanzuru yedu yeHarare muno munyika yeZimbabwe. Zvakare dambudziko iri rekushomeka kwemaambulensi rinotaridza kuti vanhu vakufosiwa kuti vawanikwe vachienda kumaprivate hospitals ayo ane maambulensi ari efficient and anokwanisa kukurumidza kuuya kuzovabatsira asi zvinova zvinodhurira a general citizen.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vati ndo kuti motikari dzinotakura varwere muguta ishoma zvakanyanya vachiti pari zvino dzinogona kunge dziri nomwe kana sere.
Mota dzekusenga vagwere kubva kwavanenge vachirwarira vari kuti vazorapwa imota dzakashomeka muno muguta meHarare. Tichaona kuti pamwaka unotevera tichange tichishandisa mari dzedu kuti tinge tichitenga ma ambulance ndakanzwa mukuru we fire brigade achiti iye tiri kuda 25 ma ambulance atisikushika 7 kana 8
vawedzero vachiti kanzuro yavo ichange ichizeya nezvinyaya yekushomeka kwemotikari dzinotakura varwere kuti vagadzirise dambudziko iri.
Saka inyaya yatoda kuongorora, inyaya yatichadedicata mari kuti tiindise kunyaya yokutenga maambulance. Saka pamota dzatiri kutenga tichaita kuti kuhealth kuye dzakati o dzinoita madeliveries not only evanhu nemadeliveries emushonga nezvakadaro.
Tsvagiridzo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti motikari dzekanzuro dzinotakura varwere ndidzo dzine mitengo yepasi inogonekwa nevagari vasina mari yakawanda. Pari zvino motikari dzinotakura varwere dzekanzuro yeHarare dzinobhadharisa $20 emadhora ekuamerica kana kuti $20, vagari vachitenderwa kubhadhara nemari yemunyika panguva iyo makambani akarira achibhadharisa varwere mari inogona kusvika kusana remadhora kana kuti $100 kutakura murwere panguva yega yega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vashandirwi muAmerica vakapinza mabasa vashandi vakawanda kudarika vakanga vakatarisirwa munambudzi uye kuwedzera mari dzinotambirwa kunyange hazvo paine kushishikana kwekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika, izvo zvinogona kuomesera bhanga renyika reFederal Reserve paurongwa hwaro hwekutanga kuderedza mari dzinoberekwa nezvikwerete pamwedzi. Kurwisana mudare reparamende kwakaitika nezuro China muSenegal mushure mekunge imwe nhengo yebato rinopikisa yechirume yarova imwe nhengo yechidzimai iyo yakakandawo chigaro mukudzosera kurohwa kwayo isati yapunzirwa pasi nevakatakanutsa. Chiitiko ichi chinoratidza udzamu hwekusawirirana kuri pakati pemapoka maviri aya uye kusimudza mutauro pamadande mutande pamusoro pekushungurudzwa kwevanhukadzi. Tsvakurudzo ichangobva kuitwa nesangano rePlatform for Youth Development pamwe neInstitute for Poverty, Land and Agrarian Studies yepaWestern Cape University kuSouth Africa inoratidza kuti kutorera vanhu vekumaruva misha neminda yavo kuti pavakwe madhorobha kana kuita mabasa ebudiriro akaita sekutanga migodhi hazviunzi budiriro asi kuti zvinotowedzera urombo nekusiya vanhu vasina pekugara. Izvi zvinonziwo zvinonyobata manhukadzi pamwe nevana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuzivisa nekuziva zvakabuda mutsvakurudzo iyi iyo yakaitirwa kudunhu rechipinge kumanikaland, vaitungamira tsvakurudzo iyi Dr. Pilani Zamchia vanoti zvakabudawo pachena kuti kubvisa vanhu munzvimbo dzavanogara kunoshungurudza madzimai zvakanyanya uye kunovasiya vave muurombo hwakanyanya. Tsvakurudzo iyi yaida kuona kuti madzimai anobatwa sei nekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavanogara mumaruwa.
Saka zviri kushungurudza vagari vekuchipinge, vamwe vavo vakatosvika pakuzvisungirira vakafa, vamwe vari kusvodza nenyaya dzekuti vari kubviswa ipapo vachingopuhwa mazuva anokwanisa kuita 90.
Vanotiwo nyaya yekutora maruzevha kuti pavakwe madhorobha nemagrowth point inoita kuti nzvimbo dzekuvakira dzidhure, izvo zvinosiya madzimai asina mukana wekutenga nzvimbo idzi pamwe nekupa mukana kune vaya vanoita zvechioko muhomwe. Vazamuchia vanotiwo vanhu vari kudzingwa munzvimbo dzavanogara zviri kunze kwemutemo. Vanoti pachiri kushandiswa mitemo yaishandiswa nehurumende yevapambevhu yeRhodesia uye vanokurudzira kuti mitemo iyi ivandudzwe kuti pave nekutaurirana pakati pevanhu, makanzuru kana hurumende pasati paitwa danho rekuvaka dhorobha kana kuunza kambani munzvimbo.
Isu tanga tichiti hurumende dai yanga yakwanisa kuti itarisise mutemo inokwanisa kuti vanhu vange vachigara pavakagara zvakasununguka, vatarise mutemo wavo weCommunal Land Act kuti dai vabvumidza vanhu kuti vanhu vange vari ivo vanokwanisa kunga vachitungamirira magariro avo, vanokwanisa kunga ivo vachimeka madecisions nepavanogara, kuti vanoda redevelopment kana kuti havadi development.
Vanoti mitemo yakaita se Communal Lands Act iyo inopa simba rakanyanya kuhurumende inofanira kubviswa. Sabhuku wemumusha wemubarati kuward 16 kwakondo kwakare kuchipinge amai zvironzo kondo vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekudzingwa kwevanhu nekanzuru rakakura chose munzvimbo mavo uye vanhu vanochema kwavari zuva nezuva.
Dzimweni zhinji ishirikadzi hadzina varume dzakazvigarira, amweni akarambwa, amweni ane humhuri hudotori kudai. Tinozwa kurwadziwa ndizvo zviro zvizvozvo, hazvisi kuti rerukira. Vanotorumba vechitouya kwendiri mutape zvatodzingwa apo toenda pari.
Asi nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa avo vakazvimirira vaudza musangano uyu kuti madzimai haafaniri kubviswa munzvimbo dzaanogara vachiti pane mitemo yakakwana munyika inovadzivirira. Vati madzimai anofanira kuenda kumatare edzimhosva kuitira kuti mitemo iyi itevedzwe.
Iye ari kugara achipresidia nyaya iyi anobva anzwisisa kuti amai vanoziva kuti handina kudzidza kuti zvakabva pakati. Ndinoziva kuti ndine kodzero yangu semunhukadzi kuti ndinge ndiri apa, ende handigoni kubviswa nekuti isu magaro edu anofanira kukudzwa, kuremekedzwa futi nedare, nekuti title deed yemunhu wemumaruzevha mumamatiri iguva rasekura kwematateguru avo. Izvozvo chete ukataiwa handigoni kubva apa. Ndipo pakaberekwa sekuru vasekuru, sekuru vasekuru, chero ana kutunga mhosvanoti ndazvinza, regerai vagare papo.
Mukuru wekanzuro yeChipinge vaBlessing Mambozha vaudza musangano uyu kuti handi chokwadi kuti kanzuro inobvisa vanhu munzvimbo dzavanogara zvisiri pamutemo. Vatiwo vamwe vanhu vari kubviswa munzvimbo dzavari kugara vakapinda munzvimbo idzi zvisiri pamutemo.
Saka isisi chete chatinee tiri kuita, tine kuita basa nemutemo, nekuti hatingomuki ndati inisa CEO wekanzuro ndava kuita chakati nechakati. Kwete, basa haridani. Tinotevedza bumbiro remutemo kuti rinoti zvakati. If it's the Regional Town and Country Planning Act, inotaura kuti basa tofanira kuti takadai, tofanira kuti takadai.
Vati vanobvumirana navazamuchiya kuti panofanira kuva nekutaurirana pakati pevagari, madzishe, makanzuru nevamwe pasati paitwa danho rekutanga bhizimisi kana kuvaka dhorobha munzvimbo. Mukuru wePYCD vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti vakaita tsvakurudzo iyi mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vari kudzingwa munzvimbo dzavanogara nekuda kwekuti hurumende iri kukoshesa vemabhizimisi kudarika vanhuwo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zvabuda mumitambo yemakwikwi enhabvu eWorld Cup Group H atambwa manheru ano kuKatar. Ghana yakundikana kuenderera mberi makwikwi aya mushure mekurohwa 2-0 neUruguay, uyewo iyo Uruguay yatadzawo kuenda mberi kunyange hazvo yakurira sezvo Portugal yarohwawo 2-1 neSouth Korea, zvaita kuti South Korea nePortugal dzipinde. Asi tisati taenda pamhepo, Marvelous Mhlanganya weStudio 7 aitawo hurukuro nemuongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe kuti anzwewo pfungwa dzake nemitambo yanga iriko.
Mitambo yakakosha zvikuru, especially tikatarisa Cameroon iyo iri pagroup C parizvino ine 1 point, iri kutamba neBrazil, saka vakatarisira kuti inge ichiwina. Ikawina ipapo inenge yave ne 4 points, inenge yatova nechance yokuti inge ichienderera mberi. Asi zvinenge zvaakudhipenda nekuti Switzerland iyo ine 3 points ichatamba sei. Switzerland inenge ichitamba neSerbia, Serbia tirikuona kuti ine 1 point, saka Switzerland inenge yakatarisira kuti inge ichidrawa isina kukoweswa magozi akati wandei apo ichitamba neSerbia. Asi ikakunda Serbia yakutoziva kuti yakuenderera mberi. Iye zvino hazvisi kumaoko eCameroon kuti inge ichienderera mberi. Akatarisira kuti inge ichikunda Brazil iyezvo yeSwitzerland kuti inge ichitadza kuwina apo inge ichitamba neSerbia. Saka zvakati umeimbichana kune chikwata cheCameroon.
Tinoona zvakare chikwata cheGhana chichange chiri kutamba neUruguay iyo yakambochitadzisa kuenderera mberi makwikwi aya paWorld Cup yekuSouth Africa. Munoona zvichibudawo sei nhasi?
Vanhu vazhinji vakatarisira kuti inge ichiwina kana kutinge ichiwana draw ikawana draw inoenda ku 4 points yezve South Korea inenge ichitamba ne Portugal. Portugal imagine yakatarisira kuti inge ichiwina ipapo ichitamba ne South Korea, saka Ghana yakatarisira kuti inge ichiwana point kuti ende ku 4 points especially kana South Korea ikarowa ne Portugal. Mukana mukuru wekuti vafana veGhana vange vachiwana revenge kune Uruguay, tozova kuti Saurus ne Uruguay vakaita sei mu 2010 World Cup mu South Africa. Saka mukana mukuru wekuti pa number 2 ipapo Ghana inge ichienderera mberi. Ndiri kuona Ghana inogona kuti inge ichiwana point ku Uruguay. Point inchaita kuti inge ichienderera mberi. Nemaonero angu ndikuona Portugal ichikunda kana ichiwana a point ku South Korea. Izvi zvichaita kuti Ghana inge ichienderera mberi.
Aya anga ari maonero emuongorori wenhabvu dzemitambo nhau dzemitambo muzi wetu Adebe, asi zvazoenda nepamwe. Topinda muchirongwa chedu chemimhanzi chesvondo rino, icho tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero Janet Musanga, uyo anozivikanwa neremagita rekuti Black Box, muhurukuro yaaita naIvans Sininga weStudio 7.
Kukwazisai zvikuru, ndokukwazisai nemufaro, ndichikutendai zvakanyanyisa nekundipawo mukana uno.
Zvemagitare makazvitanga rini?
Janet Musanga, the Black Box. The Black Box is now my stage name, aka again Gogom Saladi. Nekuti zvanzi matanga kuimba machembera, mamwe masongs munoimba hanzi muchislayer, whatever it means. Pandakaendawo kustudio kutanga kunoti ndoda kuti ndinzwikewo nevanhu ndichiimba, ndakanotsikisa muna 2019. Ndakatsikisa masongs 2, saka yakabuda iri nenge a 2-track CD. Panga pana ndona matiradenga na Love is Visibly Tangible.
Zera renyu irori vemhuri yenyu, vana kana variko veukama vaitwo kudii?
Ndingati vabereki vangu vaindikurudzira nambuya vangu vakandirera mai vababa. Then pakuchizotsikisa zvangu apa vanga vasisipo, vanga vazorora vadanwa kuimba yaMwari.
True, a blue so true, a blue I never knew, a blue not new, a blue so true, a blue so true.
Veruzhinji vari kutambirana sei nemimhanzi yenyu yamunoimba?
Pakuchitiwo music yangu kutambirwa kwayo, ndinoti ini inotambirwa zvekutiwo museko of friends dzandinadzo mumagrupu andiri kupindawo mazuva ano, unoona vanhu vachivhiwa, vamwe vachilaika, vamwe vachi kwanisa kusubscribe. Saka ndingati inotambirwa zvakanaka neavo vaakundiziva semunhu akatanga manje manje akura. Zvinonetsa kuchanyatsoita chaunga chevanhu.
Vanodawo kukubatai vanokuwana ikupi?
Vanoda havo kupota vachizondibata vachida kuvhunza direct, vanondibata pa 0780 591 273.
Matambudziko amunosangana nawo mune zvemumhanzi ndeapi? Tichiona kuti makazvitanga mati bveiwo zera sezvamambotaura.
Vanhu vasati vanyatsokunzwa kuti uri kuimba nezvechi. Machallenges anopinda ndiwayo ekuti ukaitawo tuma live shows vanhu vanokurumidza kukuziva, and vanokurileta nemusic yako, ndokunge vakuona kwete kungonzwa kungoti kune munhu anoimba anonzi onai CD rake, kana kuti one afternoon yamboplaywawo papanhingi pamhepo. Zvinonetsa asi vanhu vakaita kukuona. Saka ndingati funding ndiyo imwe inonetsa.
Makateerera hurukuro yaitwa naIvans Sininga nemuimbi wedziyo dzechitendero Janet Musanga aka Black Box. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Nhengo yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanoRest Marara vanokwira kudare vachipikisa kudomwa kwavamonzora semunhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi mutauriri wavamonzora Valoid Damba vanoti havasi kushaya hope nedanho ravamarara. musakanganwa chirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa zviri kubuda kubva kukata. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gifts Dube.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 kulesihlanu mhla ka 2 Mpalakazi 2022 ngoGifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Members of the public are informed that new sublineages of the Omicron variant of COVID-19 have been detected in Botswana. The sublineages of BQ.1 and BQ.1.1.
Abe Zimbabwe abahlala kule Botswana sebesasevela ukuthi umkhakha omutsha we COVID-19 osutholakele kulelo lizwe ungaphambanisa ikhefu lekhisimusi. Uqhubekela phambili ukufuthelana kubandla le-MTCT ekukhelwa ngumnumzana Jacques Monzora. Ludluliselwa phambili ukhetho lwama-by-elections eBinga obekumele lwenziwe kusasa. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomhlabeleli womdumo werumba uZizwe Sibanda ozibizwa ngokuthi ngumdaweni kwezomculo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ele Botswana lithi selithole olunye uhlobo olugciwane lomkhuhlane we-COVID-19 elikumuli yinye lalolu kathesi olubizwa ngokuthi yi-Omicron. Lokhu sokudale ukukhathazeka okukhulu kuzulu oselizweni lelo okuqela abeZimbabwe bona abalungiselela ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umqondisi Dube usethulela lolo daba.
Isikhulumiso gatsha olubona ngezempila kahle kwele Botswana, umnumzana Christopher Nyanga uthi akukabile sizathu sokuthi uZulu ayethuke emva kokutholakala imikhakha emibili ye-COVID-19 uyona le iviki.
Members of the public are informed that new sublineages of the Omicron variant of COVID-19 have been detected in Botswana. The sublineages of BQ.1 and BQ.1.1
uZulu yaziswa ukuthi sekutholakale omunye umhlobo we-COVID-19 okumulinye lomhlobo we-Omicron.
Unyanga uthi ingcwethi ziphezu kokudingisisa ukuthi kambe imhlobo emitsha le ingabe imumetheni.
Scientists are still studying the behavior of these sublineages in order to conclusively determine.
Ingcwethi zisacubungula ukuthi umhlobo lo uyamumetheka masinya, uyabulala kumbe kawuvumi ijekiseni ye-COVID-19.
Noma kusenziwa uphenyo phezu kokuthi imihlobo le ingabe iziphatha kanjani kungakathathwa izinqumo, abanye abeZimbabwe kwele Botswana abafana lonkosikazi Sindiso Sibanda bakhathazeka ukuthi lokhu kungagcina kuphambanisa injabulo yokuthazela ikhefu lekhisimusi lokwamukela umnyaka omutsha.
Kodwa akusasethusi kangako ngoba sesikwazi ukuthi i-COVID into okumele siphile layo. Lanxa nje sikwazi ukuthi sesilungiselele ukuthi siye emakhaya siye kukhefu. Ukuthi engxenye yabomthetho bangasalisa ukuhamba bagcine sebesenza ama-lockdown, kodwa thina nje singabantu singuZulu sesikujwayele lokho, sesikuthatha njenge-flu nje eyansuku zonke. Sesikwazi ukuthi nxa usule-flu usukhwehlela usutshaywa likhanda uyathatha ama-immune booster akho, udle kakhulu ama-orange, unathi itiye le-lemon, ufuthe impilo yaphambili. Hhayi, akusasihluphi kangako lokho, sesikujwayele.
Umnumzana Mtokozo Thebe yena ohlala eHarbron uthi kazwisisi ukuthi kungani ukuthi uma kukhayelelwe ikhefu uqhamuka eminye imhlobo ye-COVID-19.
Mina kungani kuyangixaka ngombono wami. So ngani abantu laba abaphethe amazwe, why this COVID wasn't detected a long time back kuze kukhethe inyanga. Phela izinto ezinje ziyagcina zisesabisela ukuthi ugcina ususizwa sokuthiwa i-movement kumbe namabhoda asevaliwe.
eleBotswana ilwe elaba yilizwe lokuqala ukwazisa umhlaba wonke jikelele ngokuqhamuka komhlobo wegciwane ele Omicron nyakenye ngolwezi. UDokotela Sikhulile Moyo odabuka eZimbabwe odwa eSalwane seBotswana nguye owabamba umkhuhlane weOmicron. Imihlobo le noma nje ithole kwaqala eBotswana ibhahile emazweni awezekazi leEurope lele Asia lapho okule China eke yavimba abantu ukuhamba hamba kwamanye amadolobho phansi kohlelo le-lockdown. Ukumemetheka kwe-COVID-19 emazweni amaningi aguqela eZimbabwe leBotswana bese kwehlile okwamagama okwabona inkokheli yeketisa imigoqo yafakwa ukuvikela ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane lo. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kweleBotswana.
Zolu dluliselwe pambili ukhetho lwama-by elections eBinga okumele lwenziwe kusasa. Umabhalane kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko uNumzana Nick Mangwana wethule umbiko lo namhla enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change okuthiwa kabahlawulanga ngemfanelo imithelo etshiyeneyo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe loMnumzana Kundakwashe Munsanka okubandla le-ZANU-PF eBinga.
Dube okwenzakalayo ukuthi after inomination court mhla ka 2 November 2022 kwasuka la kwaba lesikhathi ngiyakholwa kube umhla ka 11 kusiya phambili lapho esezwa khona ukuthi iZANU PF ifuna ukuthi iphikise inomination yama candidates ethu amahlanu kusho ukuthi ku ward 23 ku ward number 6 ward number 8 low ward number 10 so ama ward ona lawo bawa low ward number 15 bathi lawo ma ward ama candidates ethu ayelezikwelethi kodwa thina sasikwazi ukuthi abantu laba basebe nominative so bazosuka ke laba bantu baye court besiya kuthi laba bantu kaba nominatewa ngakuhle okwenzakalayo nje lapha yikuthi iZANU PF Dube ivele iyesaba ukuthi kathesi kakusela lapha bangawina khona yikubona ukuthi umsindo ngaphe Bhinga kathesi uyamangalisa kakuhlaleki abantu sibelala phandle kwama isizathu ukuthi bayakwazi ukuthi bona vele akusela lapha bangawina khona
lo ke umnumzana Prince Dube Kosibanda athi umnumzana Kutakwashi Musanka Usibanda okubandla le-CCC. Ake sizokukhona manje uNomzana Kutakwashe Musanka okubandla le-ZANU PF.
Ukhetho oleBhinga uthiwa ngesilungu lususpendiwe alukabi lama-dates. Kukhanya mhla ka 4 January ikho lapha okuyaba khona le-court i-verdict yakhona. Esikutsho yikuthi umthetho wona uthi umuntu nxa efuna ukuba ngukansela akamelanga ebe lesikwelede esekansel amalangeni akwana 120 days before inomination court. Kwatholakala ukubana out of 6 ama-candidates we-CCC abangu-5 balezikwelede zeBinga Rural District Council. So kwathi kwenzakele izeki yona ayisakukhangelisanga lokhu ibafaka kuma-nomination. Okwaba yinto iZANU PF yakudobha yathi kudobhile iZANU PF yabesiya e-court.
Lo ke umnumzana Kutakwashe Munsanka okubandla le-ZANU PF. Kusenjalo ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isidonselwe emthethwandaba we-High Court inhlanganiso ezimeleyo e-Project Vote 263 phezu kokwala ukuveza uluhlu lwabantu abalilungelo lokuvota olugcinwa kumakhompyutha i-electronic voters roll. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ayiwo amela ilinhlanganiso afikise udaba lolu enkantolo izolo. Umqondisi we-Project Vote 263 uNomzana Youngerson Mathete uthi bathethe lelinyathelo ngemva kokuzama kaningi ukuthi iZEC ibatholise i-voters roll kodwa isala. Ngeviki edluleyo umeli weHarare North ePhalamende uNomzana Alan Norman McCann olilunga le-CCC layo uvule icala ebophisa ikhomishini le phezu kodaba olufanayo. IZEC ithi ayila electronic voters roll. Ithi abafuna uluhlu lolu kumele bethenge i-voters roll edindwe emaphepheni yona ebiza inkulungwane zamadola eMelika ezingamakhulu phose amabili US$187,000 ukwalo lunye. Uyaxokozela kubandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora esimangalelwe emthethwandaba ngumnumzana Norest Marara othi utshiwe phandle kokhetho lokudinga umongameli omutsha webandla leli. Umarara uthi bekufanele abancintisayo bekhethwe nguZulu hathi idale le-National Council. Kodwa umnumzana Lloyd Damba, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDCT, uthi uMarara ukhuluma angakwaziyo.
When he's saying that he was not given the opportunity because he says he wants democracy, the National Council snubbed him because he is not known. So you cannot blame democracy for not accepting you, for not choosing you, for not electing you. This is a democratic process. You cannot impose yourself on the people. That is exactly what he's trying to do. He's not suing the government, he's not suing the President Mandora. He's suing the National Council for his unpopularity for rejecting him.
Uthi uyasimangalela ngoba ufuna ukuba kube lokukhululeka ukhethweni kwabantu kubandla lethu. I-National Council kayizange imkhethe ngoba kaziwa. Angeke athi akula democracy ngoba kakho engazami ukusiphosela ebantwini. Yikho lokhu akuzamayo ubophisa i-National Council ethi kaziwa umuntu wangena kubandla leli kulandela ukukhethwa kwakhe umongameli webandla. Wangena ku-National Executive ulandela ukukhethwa kwakhe libandla lethu. Wayengaphi umuntu lo? Wayekuseliphi? Wayeku-district iphi? Wayeku-branch iphi? Ubani wayengumgcini sihlalo wakhe? Ibandla leli alikhulumi ngabantu nje. Ufuna ususwe uDokotela Msengezi, uVincent Tswangirai nabanye. Asikwazi ukuba uzamani uyadlala nje.
Decide to disqualify them. And these are the people that you are appointed with on the same day. And now he's crying simply because he was not elected. I don't even know what to define me. It's a joke.
Unuzana Lloyd Damba, yisikhulumeli sikamongameli webandla le-MDCT, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi, okunhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association.
Kuyatshengisa ukuthi sikhanda ukuthi abantu babekuwa-political party abe ngabantu abafuqeke kakhulu idemocracy, ikakhulu ngakhangela abantu abaku-opposition noma okwenza sibiza le-ruling party kuhlala sithi thina ile-democracy. Kodwa lokubuhlungu ukuthi khathi sikhangela loko kwenzakala ku-MDCT kulawomarara lomonzora kase sibona umarara ungathiwe siye ecourt ukubana afuke ukuthi layangena lo presidential candidate ephathina le. So kubuhlungu kona ukuthi lo uthukuluzana phose uyadingasa ukuthi nxa sinanzela leli phathi ngathi kulama-factions lokuxabana kulokungazisisani phose engxenye lokuthi abantu bakhulele ube idemokrathi yakhona iyashoda ikabantu ohambana makhoti engxenye phakathi kubanye abavalelana phandle kulokwesa abantu ukuthi hhayi umarala engangena adibane lo monzora engxenye laba lokumonzora bayesouth bangadliwa sibona ngathi i-confusion ekhona eyenzakalayo but eqinisweni khona okungakuqhubeka kuyadingisa ukuthi hhayi ibathi ye-MDC ukuziqhubekisela phambili kuzabanzima nabo nabele sebexabana bona.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kube lalokho okuthiwa ngesilungu internal democracy nxa kubuya amabandla nje?
Kuqakatheke kakhulu ngoba okokuqala phela i-party e-opposition ikhangele ukuthi lise iyengena kuphawa and ukuze uthele uhlekelo lwabantu abantu baqala bakhangele ukuthi lina liziphatha kanjani. Kodwa ngendlela abaziphatha ngayo khathesi kuyakhanya ukuthi likhulelani ibandla akulakukhululeka akule democracy. Kuthoni lokho? Kuthi ukuthi nxa usikhangela kubahlali bezimbabwe sokuthiwa sofanele ngivote ibandla elinjalo liyancedisa ukuthola uhlekelo lwabantu ngoba abantu bahle baligelele baleyise babona ukuthi mabehluphana kanje besayi-opposition bangangena esikhundleni lokuhulumende sebenamasosha sebele-army bangathi kuthola lokho kutho ukuthi ukuthi hhayi ngendlela abaziphatha ngayo benza ukuthi nabona-ke abantu ababalandelayo abayingoswana bahle babaleyi bathi nanje kusele kuyikukhokheli kuphela abantu bekushiyane le-MDCT
kuyini okwenza ukuthi vele kube lokuxokozela okungaka nxa kusenziwa ukhetho kumabandla wonke nje eZimbabwe?
Okokuqala ukuthi sesinabantu abaningi abafisa ukuthi ngathi abapower hungry abanye abafundi babuse nanxa abantu bengasabathandi. Yikho nxa abantu bengena sokuthiwa kuya amakhombisa amaphathi ngokuthiyana kwawo ngobuningi bawo omunye lo munye uyakhangela ihambe leyo ofuna ukuthi angenzane lami ngingamnela yini engabona ungathi engamkhuya lo kuthiwa yi-thread ngesikhiwa uyathi samvayele phandle kuxose ukuchawa ngezindlela abantu esaluza esingathina yi-focus levision ukuthi injengoba kupholela phandle ukuthi singene uhulumende wezane siqhubeke siye phambi sesilisana thina sodwa ngokwenza njalo futhi senza izanti yezi iqhubeke ibusa ngoba sesigonqana thina sodwa so ngamafitshane sebelele izikhundla sebalahlekelwa indoka ebanzi yokuthi indoka ama-political parties kakhulu ama-opposition kuthi sicineni njengamazimbabweni sisilise izanupf sikhuphe izanupf sibe nohulumente ozahlonipha abantu kube ne-development umnotho welizwe uvuselelwe abantu baphile ngcoleyo abayekho khona kathesi.
Umnumzana Ambrose Sibindi ukunhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association besixoxa laye ekobulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhamuke udlakela lokulwisana ngenqindi edale lephalamende kwelesenegal izolo ngemva kokuba elinye ilunga lesilisa laleli dale lebandla eliphikisayo litshaye ilunga lesifazana ngempama, lona lamjikijela ngesicathulo ngesitulo. Ababili laba bagcina betshana ngenqindi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku umncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele uWorld Cup 2022 odlalelwa kwele Qatar sokudale inkulumo ngemva kwezinqumo ezithethwe kusetshenziswa iVAR ezidale umehluko kumphumela yeminye imidlalo. Kubika uJoseph Njanji.
Intatheli zindaba ezemidlalo uPraise Dlakama wakobulawayo ngomunye wabasola inguquko esilethwe kusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku World Cup 2022.
Ukuintroducer kwe-technology ebhoreni inezimatshi ezisakuthabela kakhulu ukuthi kuyanceda, but nxa sesikhali World Cup le sokukuningi osokwenzakele osokusitshengisa ukuthi sokususa iflena lani esasilayo ebhoreni. Like umuntu even engahlohla kathesi kasagijima ethaba ngoba semelela ukuqasa kubona ukuthi yigumbi yasogo. Ngoba sofa nxa sigala World Cup ama-decision amaningi ase-questionable, sokwenzakala into eziningi ezenza ukuthi sibe lokusula. Ungakhangela igoli nale Japan, ukhangele i-penalty ephiwe uMessi le first game. So far ayi technology isikhiphe ububhora lobana esasilawo. So I think sokumele at least bayi-minimize, ingabi ningi kakhulu. Olompembe baphiwe amandla sibe lokuthi bazidecidele e-ground ngoba singaqhubeka kunje. So I think kuyagcina sokusenza ukuthi ibhora licine lingasachazi ngendlela thina esiyabe silikhangelele ngayo.
Umqeqetshi wahambisa iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kumidlalo yama-Olympics yaqhutshelwa kwele Brazil ngomnyaka 2016. UShadrack Mlawuzi uthi yena uyayamukela inguquko elethwe kusebenzisa indlela zakulezi nsuku kumidlalo yezwe zomhlaba.
Athesi akusela sikhathi sokuthi ama-teams ayenze i-time wasting ngendaba yokuthi sokule technology entsha esetshenziswayo to calculate isikhathi esizadlala ama-stoppage, nge-substitution, ngama-injuries, lalapho ama-players singathi kumbe ibhora lima khona. Then i-technology eyinye esinanzelela ku-World Cup ibhora liyabe lilama-sensors lokuthi lincedise uref ukuthi nxa kumbe sokule offside.
Olandela umdlalo wenguqu eyisakhamuzi sakobulawayo uThando Bhebhe laye uthi amathuba okuba nokuqilibezelana asenciphile kakhulu ngaleli nyathela lemitshina.
Mina ngokubona kwami ukungena kwe-technology kwezebhora kuthuthukisile ibhora ngenxa yokuthi kuyenze izinqumo ezazingakwazi ukuthatheka kudala zithatheke lula kathesi. Izinto ezazingabonakali ngelihlo lenyama sezibonakala lula ngemtshina. Yikho ngisapota ukungena kwani kwethekhnoloji kwezebhola. I-FIFA kwamele yenze imizamo yokuthi iyehlise izikhathi ezithathwa ngo-referee ukuthatha ama-decision. Kwamele kube le efficiency mangingakubeka ngesikhiwa. Befundele ukuyisebenzisa fast i-VAR.
Abalandeli bomdlalo wenguqu baphikisane kakhulu ngegoli elihlohlwe liqembu le-Japan lidlala lele-Spain ngolwesine ngemva kokusetshenziswa i-VAR ukuze kubonakale ukuba ibhola belingaphumanga yini enkundleni phambilini kokuthi ele-Japan lihlohle. Ukunqoba kwe-Japan sidla i-Spain nge-2-1 kudale ukuba omabili lawa maqembu adlulele kusigaba esilandelayo umncintiswano ephuma kusibaya sika group E ukuthi eGermany libuyele ekhaya. Amanye amaqembu asefinyelele esigabeni esilandelayo ngabalisa eNetherlands, Senegal, England, USA, iArgentina, iPoland, iFrance, Australia kanye leMorocco leCroatia. Namhlanje ikho kuzakwazakala khona amanye amaqembu azadlulela phambili ephuma kusigaba sika group G, lapho kuleqembu eliphuma kuzwekazi leAfrica eleCameroon lona elidlala leBrazil, kanye laku group H lapho kulelizwe leGhana lona elingqikilana leUruguay. Ngiyimele iSidwe 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji, sikubikele mfowethu ukuthi uhambe njani. Namhlanje sibikele njalo loZulu imidlalo yalamhlanje kuGroup H, iSouth Korea inqobe elePortugal 2-1. Siyakwazi ukuthi kuleminye njalo imidlalo kadidlalo namhlanje sibonileke iGhana ingqikilana leUruguay. IUruguay kunapho inqobe iGhana 2-0, kutsho ukuthi iGhana leUruguay seziphumile ekumdlalweni lo. IPortugal leSouth Korea kuGroup H izo sezingene kusigaba esilandelayo esibizwa ngesilungu ukuthi igroup ye-16. Kuzobuya ke imidlalo ebuyayo ke ngesikhatshana esilandelayo. Siyabona ukuthi iCameroon iyabingqikelana khona ngale ke leBrazil kwele Qatar. Singazi ukuthi kozala nkomoni, kodwa iCameroon abanye bathi bungazani ilume kubisibili kakhulu ngoba kukhanya ngazani kayitshayi kangako. Kuzobuya ke iSerbia iyabingqikelana ke leSwitzerland. So ke kumnandi kakhulu konoko ke okwenzakala khona ngale kwele Qatar. Sikhuluma njalo ke iSenegal leMorocco sezingenile kusigaba se-16 yena leyo. Siyakwazi ukuthi kusuka kusigaba se-16 sokungena ke ama-quarter finals. Singazi ukuthi kuzwekazi le-Africa iziphi eziyaphuma khonapho ke kumbe ziyangena kusigaba sama-quarter finals. Okwamanje ke sithi ke libukele umdlalo okhanya zani uzaba mnandi, umdlalo weCameroon leBrazil. Kube sokuya njalo iSerbia leSwitzerland. Abadlali nje bathela amanzi. So ke hayi kunjalo ke kwezomdlalo. Ye, so ke siqhubeke siya phambili.
Ichi waza waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi uphokile. Waza waza.
Uhlelo waza Friday liviki silomhlabeleli womdumo oyirumba uzizwe sibanda. Uzibiza ngokuthi ngumdawini kwezomculo. Umdawini uhamba leqembu lakhe ele izingonyama njalo baphethe idlalade labo elija. Untungameli Ngoma weStudio 7 usipha lolodaba.
Sizwa yako hingwe e Plumtree ehlabela ikwele South Africa.
Ye inkomo linjani babangi bingelele nakubalaleli umuntu ka South Africa la ngumuntu. Ngishuti ibanga sesilihambile manje sesini leli dlala dlala lesine sesinama album awu 4 ngempela awezingwenyama ndelele lamanje elithethezembu yabahwa abantu baliyamukele kakhulu. Bela babonise uthando nakho kubonisa ukukhuphuka mpela ngiyathanda kakhulu indlela abantu abasupporte ngakhona this season.
Idlalante leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi Choose Masketela, Ntulika, Thobele Mbongolo kanye lethi Funda Kwezakho. Abangathanda ukuthenga idla salati lakho mdawini balithola njani?
Ye abafuna leli dlalade kusho ukuthi bengathinta mina la ku WhatsApp na kuma calls ngiyatholakala ku 0655342492. Ya uyangithola lapha mina uqoqo umuntu kalahlwa sibili lapha sikhuluma ulithole sikhuluma ukuthi yabungaphi nami ngingapha eGoli makuthi uyabusekhaya ukuze ngikwazi ukulifikisa kuwe. Ya ungangithola kulezi number ku WhatsApp na kuma calls ngiyatholakala.
Abalandeli ubashiyela wapha manje?
Ye kubalandeli ngithi abalandeli mina mabayibambe lapho senze ukubhimba lapho bengabe sayiyeka and ingoma iyeza and ingoma ikhona isazoba khona futhi ingoma so mabayibambe lapho bengabe samuva lapho ngoba ngibathanda kakhulu nje indlela abangithanda ngakhona abathanda ngakhona singe zokubhimba sinje zokutabayila so mabayibambe lapho bengabe sayiyeka ye khilikhili.
Uphuma ke enkundleni umdawini leqembu lakhe leyizingonyama ngale
azizwa ukuthi sithini kona ngale eyingwe uyazi sengigide lapha ngaze ngaginqa okunye likubone so ke wathi ke ngiyethule isidukuduku yekulive doku lomhlanje ke sikhangela okwenzakala kumncintiswano wenguqu wamazwe omhlaba okubanga inkezo FIFA World Cup 2022 kona ngale ke kwele Qatar singakehlukani isihlobo sike sikhangele besigokhela namhlanje abezimbabwe abahlala kwele Botswana sebesesabela ukuthi umkhakha omutsha we-COVID-19 usutholakale kulelo lizwe ungaphambanisa ikhefu lekhisimusi. Kuqhubekela phambili ukufuthelana kubandla le-MDCTT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Soludluliselwe phambili ukhetho lwama-by-elections ebhinga obemele lwenziwe kusasa. Kuhlelo Woza Friday kuliviki besilo mhlabeleli womdumo werumba uZizwe Sibanda ozibizwa ngokuthi ngumdawini kwezomculo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale Zulukandaba, libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.